manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina umiguru 15, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chipatara chemuchegutu chinovharwa mushure mekufa kwemushandi nechirwere cheCovid-19. Ongororo yakaitwa neElection Resource Center inoratidza kuti vanhu vashoma vari kunyoresa kuvhota. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa kumasvingo vochema-chema nekudzingwa kwavari kuitwa mumigwagwa nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chipatara chikuru chamuchegutu chavharwa nhasi mushure mekubatwa kwevashandi vaviri nechirwere cheCovid-19, mumwe wacho ndokufa nezuro. Izvi zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vakafa nobata chigaro chemukuru mubazi rezveutano mudunhu reMarshall Island West vaGift Masocha vazivisa veruzhinji kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachipatara chikuru chemuchegutu neimwe kliniki iri pedyo zvichitevera kufa kwemumwe mushandi nechirwere cheCovid-19 nezuro. VaMasocha vati mushandi akashaya uyu munhu aishanda kudivi rinochengetwa mishonga inopiwa varwere vepachipatara ichi.
Akaadmitwa muchipatara 2 days prior.
Vati vavhara chipatara ichi kuitira kuti vapapaidze mushonga chipatara chose sezvinokurudzirwa nebazi ravo pamwe nesangano reWorld Health Organization.
Kuti tive tinowanika tichipapaidza chipatara hatisi kuti ndezvenguva yakareba, because tinoziva kuti hongu munhu akasangana nevanhu vakawanda, munhu yanga aishanda mudepartment refarmacy kunova kunotora varwere vakati wari mishonga. Saka tichaita macontact tracing evanhu vacho vese, asi izvowo havasi vanhu vese vepachipatara vatingati vakanga vasangana nemunhu uyu, havasi vose. Saka tiri kuti izvo avo vose vanga vasina kusangana nemunhu uyu mushure munge tapedza kudisinfecta chipatara ndovachatanga kurana maservices epachipatara.
VaMasocha vati bazi ravo riri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vave kufamba vasina kupfeka zvinodzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Toda kuti tidzidzisane, COVID ichiripo, hachisati chapera chirwere ichi. Ngatizvidzivirirei, ngatirambei tichingoita zvatakangobvira tichiita pakutanga, ngati maintainei madistances edu, social distance, ngatipfekei mamask. Nevavo vese vari kuenda munzvimbo dzimwe dzokufarira umu, ngatitsvaye by all means kuti maintaine masocial distance.
Munguva pfupi yadarika bazi rezveutano rakambovhara makliniki anotikonohono muchinoi, Madzorera kwaZvimba nechikangwe kuKaroi nekuda kwekuti vamwe vashandi vepamakliniki aya vainge vabata chirwere cheCovid-19. Studio 7 yaona vanhu vakawanda muchinoi vasina kupfeka mamask mumisha inogara veruzhinji. Vanhu vanozopfeka mamask aya kana vave kupinda muguta. Mumwe wevechidiki anga asina kupfeka mask vaata Changara vati vanofunga kuti chirwere cheCovid-19 chaderera uye mapurisa haachafamba-famba mumisha inogara veruzhinji.
COVID is still serious, so tisiri kumarokeshen hatichatombopfeka mamask sinzi mapurisa asiri kumbonyanya kubatika futi kumarokeshen kwacho, saka hatichimbozvitorawo serious kwatiri.
Kusvika pari zvino vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi mashanu vakabatwa nechirwere cheCovid-19 asi vakafa igumi nevaviri mudunhu reMarshall Island West kubva patanga chirwere ichi muna kurume gore rino. zvichitevera kushaya kwemunhu mumwe chete uyu nezuro nechirwere cheCovid-19 uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwasvika pamazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete munyika yose. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvisere nemakumi mashanu nevashanu zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu gumi nevapfumbamwe nezuro wakare. Vanhu gumi nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanga vagara vari munyika uye munhu mumwe chete achinzi munhu akadzoka kumusha achibva kuNamibia. Vanhu vapora kubva pachirwere ichi munyika yose vava zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi mana zvichitevera kupona kwevanhu vasere nezuro izvo zvasiya vanhu zana nemakumi masere nevana vachiri kurwara nechirwere ichi. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, Johns Hopkins University inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matatu nemasere nemazana masere nemakumi mana ezviuru kana kuti 38,840,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni masere nezviuru zana nemakumi mashanu nezvitanhatu kana kuti 8,156,000. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nechimwe kana kuti 221,000. Ongororo richangobva mukuitwa nerimwe sangano rinoongorora sarudzo reElection Resource Center kana kuti ERC inoratidza kuti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota munyika huri kudzikira nekuti hapana dzidziso pamusoro pekukosha kwakaita kuvhota. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura zvakabuda muongororo yavakaita pasarudzo zemabyelection dzese dzakaitwa muna 2019, vanoona nezvekufambiswa kwebasa muERC vaSolomon Bobospunu vati ongororo yavakaita inoratidza kuti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota huri kudzikira kana zvichienzaniswa nevanhu vakanyoresa kuvhota muna 2018. Vati kunyoresa kuvhota kunoitwa nguva yese zvisinei kuti kune sarudzo here kana kuti kwete, asi vanhu havasi ita izvi. Vati mumatunhu emutoko nemarondera makanyoresa vanhu makumi maviri chete, mumatunhu echegutu nesanyati makanyoresa vanhu gumi chete, uye kugoromonzi hapana kana munhu mumwe chete akanyoresa kuvhota gore rese.
Saka izvi zvinoratidza kuti pane matambudziko atiri kusangana nawo kureva kuti havasi kudzidziswa. Vanofanira kunge vachivadzidzisa zvakafanana nemaorganization anozvimirira oga mapolitical parties avanofamba nawo ivo veelectoral commission pamwe chete kuroti basa iri riri kumashure zvizhinji.
Vabobosbunu vati izvi zvinoreva kuti komishoni yesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemapato ezvematongerwo enyika haasi kushanda nemazvo kupa vanhu dzidziso munyaya yesarudzo. Vati ZEC mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anokurudzira vanhu kuvhota chete panguva yesarudzo. Vati uwandu hwevanhu vanovhota hunogona kukwira zvakanyanya kana izvi zvikaitwa nguva yese. Vatiwo imwe nyaya isina kujeka inyaya yekutarwa kwemiganhu yemaconstituency nemaward ekuvhotera, uye zvakakosha kuti zviitwe pajekerere kuitira kuti zvisazokanganisa veruzhinji musarudzo dzinotevera.
Tiri kukurudzira kuti vange vachiramba vachiita atingati maconsultations kana kuti kubvunza kutsvakurudza kune vanhu vavanoshanda navo mapolitical parties, government departments, maorganizations anoshanda akazvimiririra macitizens vagari vemunyika vange vachibvunzwawo vachiisa pfungwa dzavo nekuti ndo vachazenge vachishanda nemaboundaries iwayo anenge agadzirwa neZimbabwe Electoral Commission.
Imwe nhengo yeNational Executive yebato guru rinopikisa remdc Alliance uye vaimbove munyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kufambirana nenguva nekushandisa michina yechizvino zvino kuitira kuti vanhu vakwanise kunyoresa vari kudzimba dzavo.
Zviri kuitika izvi Izeki iri kuporonga basa, iri kutadza basa nevune. Zeki haisi kufamba nenguva kuti tinge tichiregister vanhu tichishandisa e-registration. Kune dzimwe nyika dzakaita seana America nana South Africa vatsvaga zvidobidobi nezvakuita kuti vanhu vakwanise kuregister kuvhota. Munomu vari kungomira vachikune COVID inyaya yekusada kutevedzera bumbiro remutemo.
Vamafume ndivo miyave Harare pari zvino. Asi mukuru wekufambiswa kwesarudzo muzeki vauto ile silaigwana vati pari zvino mutemo wesarudzo unosungira kuti munhu aende kumahofisi avo kuti andonyoresa sezvo munhu achifanira kutorwa mifananidzo nemafingerprints. Vati nekuda kwaizvozvo vanhu havakwanisi kunyoresa kuvhota vari kumba kana kumahofisi avo pasi pemitemo yenyika. Kana yave nguva yesarudzo, zeki inovhura nzvimbo dzakawanda dzekunyoresa kuvhota muzvikoro nemahofisi ehurumende munzvimbo dzakawanda munyika yese. Hatina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi. Asi munyore anoona nezvekufambiswa kwebasa mubazi revechidiki mubato iri vamavuto moyo vati bato ravo rinogara richikurudzira nhengo dzaro kunyoresa kuvhota zvikuru sei vechidiki. Ongororo yeERC inoratidzawo kuti vanhu vekumaruwa vakawanda vanonyoresa kuvhota kudarika vanhu vemumadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vagari vekune mamwa vanotengesera zvinhu zvavo mumugwagwa wemasvingo Great Zimbabwe vari kuchema chema zvikuru nekudzingwa nemapurisa kuitira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakembo Muhadi avanga vachishanya kuzocherechedza zuva rekugara kwevanhu zvakanaka pasi rose. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 vanotengesa ava vati vakatanga kudzingwa mumugwagwa nezuro kunyange vachirarama nekuita basa iri kuti vararamisewo mhuri dzavo. VaHenry Makusha vemusha weZero Farm kusikato vati mapurisa aiva nemotokari akauya achibvisa vanhu vanotengesa achiti vanozodzoka panzvimbo dzavo kana kwapera mazuva matatu vamuhadhi vadzokera. Vamakusha vati vanhu vazhinji vange vachangodzokera mumigwagwa kutengesa zvitevera kusunungurwa kwakaitwa mitemo yeCOVID-19 lockdown nekudare vanga vatowana chekuraramisa mhuri dzavo.
Tinoziva kwazvo kuti vanhu vazhinji vanga vasina chavanoita nenyaya yeCOVID, saka vanhu iko zvino vanga vachiita zvekurarama nokutengesa mumarodzi mukuno kusaidhi rokune mamwa Great Zimbabwe vamanyisiwa nemapurisa vachinzi vhai kusvikira 3 days dzapera nokuti vice president vari pahotera. Saka vanhu vose vanga vachingofamba vachidzingwa mumugwagwa mari kutengesa. Vanhu vaya chikafu havana, vari kutogadzira kuti vakatengesa-tengesa vangawana zvimari zvokutenga mbeu vagokwanisawo kutorima. Nechikafu chacho havana, hakuna kana madhona ari kupa kuno. Saka naizvozvo hatizivi kuti zvinofamba seiwo. Mapurisa abva kutaundi kuruau achidzinganisa vanhu marodzi ikona kuti dzinganisa paGreat Zimbabwe Turnoff, Mogenza Turnoff kusvika mune mamwe Growth Point nerodhi yose kubva stopover.
Mumwe mugari amai Mavis Moyo vati vachanonga sose nemuromo kwemazuva matatu avadzingwa mumugwagwa wavanotengesera nekuti havana imwe nzira yeraramo.
Isi tinorarama nokutengesa. Hino kana todzingwa pamugwagwa vanhu mapurisa anouya tichidzinga pamugwagwa, saka hatizivi kuti torarama sei isu tichirarama nokutengesa. Ndepatorarama tichiyarusa mhuri dzedu tichitengesa, asi tiri kudzingirirwa pamugwagwa chinzi ndai mugara mudzimba, saka tolei tiri mudzimba isu.
Mutauriri wemapurisa amasvingo Chief Inspector Cherit Mazula vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi nekuti vange vari mumusangano vavimbisa kuzofonera Studio 7 asi havana kuzodaro. VaJohanis Mutunami vanotengesa matombo akavezwa mumugwagwa uyu vanoti ivo pazuva vaisiita mari inosvika makumi mashanu emadhora ekuAmerica, asi pamazuva matatu aya vacharasikirwa zvikuru.
Rashuwa vakuru nokuti inini ndiri muvezi paGreat Zimbabwe pedo nemamwe apa pazuva taitawo kana 50 years zvichitengeserawo matourist anofamba apa achiinda kwaanenge achiinda. Hino iko zvino tatombonzi timire madays maviri auri kuuya vice president awa, saka hei zvakaoma. Iko nokuti tatorasikirwawo neabout 200 to 350 US. Menotijararamawo sei
zvichakadaro. Vachitaura pamusangano uyu kumasvingo vamuhadhi vati hurumende iri kuparura chirongwa chekuvakira vanhu vachinji dzimba vachitevedzera kodzero dzevanhu dzekuva nepekugara. Vamuhadhi vati hurumende aichata chirongwa chekuti munhu wese munyika kunyanya vekumaruwa nevemudhorobha vave nemusha wakanaka unoremekedzeka. Vati nechirongwa ichi mumasungo vaparura kuvakwa kwedzimba mazana makumi maviri uye munyika yose gore rino richavakwa dzimba dzinopfuura zviuru mazana matatu. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America iri kuona huwandu hwakanyanyisa hwevanhu vari kuratidza chido chikuru kurumidza kuvhota musi wesarudzo chaiwo wambudzi 3 usati wasvika. Vanhu vanodarika mamiriyoni 14 vakatovhota, huwandu hwakapetwa kagumi munhoroondo yekuvhota muAmerica, uye mamwe mamiriyoni akawanda ari kutarisirwa kuvhota musi wesarudzo usati wasvika. Nigeria yakavhura zvikoro musi wagumi guru 12 mushure memwedzi mitanhatu nyika iyi yavharwa nepamusana pechirwere checovid-19. Vana vevanhu varombo vasingakwanisi kuwanirwa mukana wekushandisa madande mutande kuti vaite zvidzidzo zvavo ndo vakanyanya kuvhiringwa nekuvharwa kwezvikoro. Zvisinei hazvo, vabereki vose vari kubvumirana kuti nguva ino inokodzera kuti vana vadzokere kunoita zvidzidzo zvavo muzvikoro. Danho rehurumende rekumbomisa kuitwa kwesarudzo dzemabielections riri kukonzera mutauro wakanyanya munyika. Komiti yeparamende inoona nezvemitemo uye vesangano reZimbabwe Human Rights Commission kana kuti ZHRC vachibatana nemamwe masangano vari kukurudzira hurumende kuti ione kuti sarudzo idzi dzaitwa sezviri kuitwa kune dzimwe nyika dzakaita seMalawi neTanzania. ZHRC inoti kudzingwa kwemakanzura nenhengo dzeparamende kuri kusiya vanhu vakawanda vasina vanovamirira zvopa kuti vasawane zvavanotarisira kuhurumende nemakanzuru. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mutevedzeri wavo vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga pamwe neZimbabwe Electoral Commission vakatoendeswa kumatare nevari kudawo kukwikwidza musarudzo idzi nemamwe masangano vachinzi vari kutyora mutemo nekusaita sarudzo idzi. Vachivenga vakati sarudzo dzamiswa nenyaya yekutyira kupararira kwecovid-19. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 kuti havachakwanisi kutaura sezvo nyaya yave kumatare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri webato reMGC Alliance vaClifford Srachiwayo pamwe nemutauriri webato reNational Constitutional Assembly vaMaduk Chiwasa. Totanga kunzwa kubva kuna vachivasa.
Isusu sebato reNCA tinofungidzira kuti kumiswa kwemabielections kwakanaka pakuti nyika inofanga kutanga yanyatsokuona kuti takwanisa here kunge tabva padambudziko rechirwere chiriko checovid. Uye kuti mabielections aya anofangwa kuzikanwa futi kuti apuwe madates anenge ari kumberi anokwanisa kuzenga achitwa. Hapafangwa kugara pasina madates anenge aripo nekuti kunyange tiri mudambudziko redenda hatizodi kuti tingozomuka tichitonzwa kuti mabielections wayo atovapo next week kana kuti atovapo pamavhiki 2 anenge achiteera. Pandawo kugadzirira kuti vanenge vari macandidates vange vachikambena uye kuti sebato remapato wakafanana needu reNCA tichiri mapato madiki zvokuti tichida nguva yakawanda uye kuti tinge tichigadzirira sarudzo idzi.
Tandai renyu tinzwei vashachwai.
Dambudziko guru rataita munyika yedu yeZimbabwe inyaya yekutonga nechitororo. Saka munhu anongomuka kumba kwake ubva atouya kutaura kupa a national pronouncement yekuti akusisa mabielections. VEZEC vakaita zvese kuti zvinofanira kunge zvichiitwa kuti maelections aitwe nenguva sezvinotaura mutemo. Tinoziva kuti panguva yecovid pane mirayiro kana zviga zvinofanira kuzviteedzerwe. Saka isu kuita uku kunaratidza kutya. ZANU-PF ine muchikuchiku unotyisa. Vari pakutya kuvhunduka. Havadi kunzwa chinonzi MGC Alliance, havadi kunzwa chinonzi President Nelson Chamisa, nekuti kana vatonzwa zvakadaro vanozoti vanhu vese nyika yese inenge yadeera. saka vanovhunduka kuti kuenda kuma elections kuzvisasika kuzvipaika saka ma elections kana kuti sarudzo kana ma by elections anofana kuitika nechimbi chimbi anofana kunge aitwa kugore rinosati rapera ndo zvinofanira kunge zviripo vanhu vakwanise kusarudza vatungamiri vanovatungamirira nekuti izvi kuparliament hapana chekufamba tiri kunzwa kuti vana mutulinyuve vari kungotora mari yezvikwereti yenyika vakadzinga ma MPs MDC alliance kuparliament kuti vaite misikanzo dzakadaro
vachivasapindura itinzi kuhanzi sarudzo hadzisi kuitwa nekuti ZANU PF yaita muchikuchiku nekutya MDC alliance
Sarudzo dzema by-elections kana dzichiitwa dzinenge dziri sarudzo dzenyika yese hadzisi sarudzo dzinonzikwa inzi ndedze ZANU PF kana ndedze MDC alliance semataura kuti havahlachwayo tikati isusu ma by-elections anofanwa kungoitwa chete nekuti iwo bato ravo rinofungidzwa kuti zvofanwa kutoitwa gore rino tinenge takanganisa semataura andamboita kuti chakakosha ndechekuti tione kuti nyika yese iri safe tingange tisingatauri chokwadi tikati kwanzi kana mabyelections asiri kuitwa kuma constituencies kune kunofanwa kungoitwa mabyelections kana kuma councils kuma wards kunofanwa kungoitwa mabyelections toti pane chakawanda chatingati kwanzi pane chakanyanya chiri kuruza vana veZimbabwe kune kusiri kutaura chokwadi ikoko kuparliament kwagara izvezvi chero mabyelections akaitwa bato ravahlachwairo rikawina ese zvagara bato ririko rine majority kuparliament reZANU PF saka kunenge kuri kusataura chokwadi kuti kwanzi kana iwo mabyelections akaitwa ndiwo achazokonzeresa kuti kuparliament ikoko kunge kuchizotaurwa nyaya dzingaita kuti mapositions anenge achiwa neZANU PF asaitika kuparliament kwagara kuti rine dambudziko rokuti pasina mabyelections ariko tinoona kuti dare reparliament riripo izvezvi ma MP ariko more than half yema MP ariko hasati ataura anything kutongotaura havo kuti contribution parliament havasati ataura anything ende zvinosanganisira ma MP neopposition MDC so zvekuti kwanzi masarudzo dziitike inyaya yekuda kuti zvinzi ma MP avatarawahlachwa adzokere vange vachiwana maallowance ndo hazisi zvo zvatingafira tese munyika muno
peta izvenyu chirongwa chedu vahlachwa
nyaya yemaelections haisi kuti MDC alliance kana kuti ZANU PF inyaya yevanhu nyaya yekutaura pano inyaya yekodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo kuti vanofanira kutungamirirwa nevanhu vanonga vasarudza saka ndo nyaya yatiri kutaura saka zvinotaura vachivasa zvakawanda wanda hanzi hatina kumunzwa vachiti zvakati hatina kumunzwa zvakati tinokumbira kuti vachivasa vateerere zvatinge tichitaura kumanhepfenyuro dzakasiyana siyana saka zvekuti vachivasawo vanenge vakapotsana nenews dzacho haisi nyaya yekuti isu tinenge tisina kutaura nekuti even lockdown kuti tichiti aiwa nyika ngatimbomira tizvidzivirire tisi takatanga nazvo ivo vezanu vasikatodi president chamisa vakalonja yataiti zimlock saka iyoyo nyaya yekuti vanhu vadzivirirwe tinoiziva
ava vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaclifford tsvachiwayo manzwawo zvakare kubva kumutauriri webato renational constitutional assembly vamadhoku chivasa vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo
aiwa takasimba taurai tinzwi kwakamira sei kufollows
kuri nani zvavo kutokupisa enhamo chete iri muZimbabwe pane avo vari kuti vawedzera mari kunzi US the teachers able to go kubengona withdraw that money in US dollars ndoona kuri kujairira macivil servants mateachers because it's useless kuti vanotakupai macentages of which they can go kubengona mapiwa which smrtgs avari kungopiwa iri kunzi iri kuwedzerwa up to 12,000 is a disgrace to the teachers zvaratidza government ndedaina chido nerudo nemateachers avo
Imimi uku kuforos muri kubata mabasa.
I'm working at a supermarket.
Saka zviri kufamba sei ma supermarket umu?
Ma price varuita chamuramba moro. Zviri kudura, everything is expensive. Hopefully now na mari. As for this past 2 weeks, business is down. People don't have money. Last week because it's all about tourism. There's no tourists coming, so everything is down in Bigot.
Kutaura na ukuma tatenda ama bika wariku kweru. Siri kufuma kuti chirwere chiriko. Asi mamiro agraita zvino zvina zvina kumira zvakanaka asi zvenyika yedu haina makambani haina chii apa tiri kuvanhu vari kurambidzwa kukwanisa kuti vazvishandire saka tiri kuona zviri zvinhu zvakaoma zvisingaiti panguva ino yeCovid.
Imi ikoko muri kuibata mabasa api kwamuri kugweruka?
Kwatiri kugweruko ini zvangu ndichiri mustudent asi vanhu vakawanda mabasa vari kubata ndeyekuzvitengesera bati kuti pari zvino vari kurambidzwa nekuda kwesituation. Panguva ino yeCovid tiri kutarisana nekuti mastudents akawanda tiri kukwanisa malessons yedu online. Nongoziva nyika yedu zvinhu zvakaoma mari yedata chairo chairo kuti mustudent akwanise kuwana mari yedata zvinhu zvakaoma chaizvo chaizvo mamiriro akaita nyika yedu pari zvino.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu. Panguva iyo pasi rose riri kucherechedza zuva revanhukadzi vari kumaruwa. Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Hurumende isiri pamutemo yava Nicolas Maduro yarunga kuita sarudzo dzeparamende musi wasvita 6. Asi hapana chinoita kuti sarudzo idzi dziitwe nekuti sezvakataurwa nemiriri weAmerica anokosha vaElliot Abrams munguva pfupi yadarika hapana kana zviga zvinoratidza sarudzo dzakachena muVenezuela. Vakati mapato anopikisa akabiwa pakaiswa vanhu vari pasi pehurumende kuti vatungamire, komishen inoona nezvesarudzo munyika yave pasi pehurumende, mapoka ehurumende akuchina kudzvanyirirwa pamwe nekutyisidzirwa kwevanhu nemapurisa uye zvikwata zvembavha kuri kuenderera mberi. Vakatiwo hakuna michina yesarudzo yakaonekwa kuti inoshanda muVenezuela. Pamusoro pezvo, mitemo ichangobva mukushandurwa nehurumende yava Maduro iyo yakaisa zvigaro zvinodarika zana zvitsva zvenhengo dzeparamende nekuchinja miganho yematunhu ekuvhotera. Nezvikonzero izvozvi, vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaJuan Guaido nemubatanidzwa wemapato makumi matatu nemanomwe vakati havasi kuzotambira umbavha hwakadaro kuburikidza nekupinda musarudzo idzi. America yatsigira vanorwira utongo wejekerere nerunyararo vakasiyana-siyana muVenezuela kwenguva yakareba. Mumiriri anokosha vaAbrahams vakayambira avo vafunga kupinda musarudzo yekutsvaga nhengo dzeparamende vachiti mune kodzero yekuti kuve nekuitwa kwesarudzo dzakasununguka uye dzakajeka dzinotambirwa nepasi rose uye kutaura makasununguka pamusoro peudzvinyiriri neuori hwehurumende yava Maduro. America inokwanisa kuona pakati pevanhu vanorwira utongo wejekerere vari kusiyana marongero nevanhu vari kushanda nehurumende yeudzvanyiriri kutsigirira utongo wejekerere, vakadaro vaAbrahams. Vakatiwo America haizoverengeri kushandisa masimba azere ezvirango kuchikwata chevanoshanda nehurumende sezvayanga ichiita mumakore mashoma adarika. Vakati kuzvizvarwa zveVenezuela zvose zviri kutambura kuwana sarudzo dzakasununguka nekudzoserwa kweutongo hwejekerere, America inoramba ichipa rutsigiro rwayo ruzere. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muVenezuela. Sezvo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chipatara chemuchegutu chinovharwa mushure mekufa kwemushandi nechirwere cheCovid-19. Ongororo yakaitwa neElection Resource Center inoratidza kuti vanhu vashoma ndo vari kunyoresa kuvhota. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa kumasvingo vochema-chema nekudzingwa kwavari kuitwa mumigwagwa nemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. kana mchida kutitumira samba mbosha zitumire ku studio 7 at vuenews.com. Munokwanisa kunzwa nao dzedu pa www.vuenews.com. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga litshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 15 Mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
abantu abarejistayo abalutshwane kakhulu kwezinye indawo kulabantu abayi-i sasithola ukuthi kulama-zero registrants and then endaweni ezikanjengabo-shegutu labosanyathi sathola ukuthi okulabantu abayi-10 ababerejistileyo.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ekumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center luveza ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisa ukuvota ngomnyaka ka-2019.
Thina njenge-voters nama-members ethu inhlangano ethi linanze izolo mhlaka-14 isikhathi esinengomama emakhaya ilanga labo lokuphumula bengayi emasimini kungolwesithathu sasesisithi-ke izolo ngolwesithathu salinanza leli ilanga.
LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba lamhlanje ukunanza ilanga lokuthuthukisa impilo yabesifazane bemaphandleni ele-International Rural Women's Day. Kulabantu phose abafika amachumi amabili 19 abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwabahlolwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulabantu abaphose bafike amachumi amabili 19 abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwabahlolwe izolo. Sebezinkulungwane ezedlula kancane ezithoba minombili 8055 asebefunyenwe belegcikwane leli elizweni, kwasila inkulungwane phose eziyisithiyagalombili 7640, kwafa abangamakhulu edlula kancane amabili 231. Kuzwekazi le-Afrika lihlaselwe abantu abedlula isigidi lengxenye 1.6 million labulala inkulungwane phose ezingamachumi amane 39,122. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amane 38.5 million ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi esisodwa 1.09 million. Kucho abekoliji le Johns Hopkins University abemelika. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ekumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center ERC luveza ukuba kulabantu abalutshwane kakhulu ababhalise ukuvota ngomnyaka ka-2019. Abe-ERC bathi njalo izabelo ezikhokhelayo ekubeni labantu abalutshwana ababhalisileyo ngezibalisa iMatabeleland South laseMashonaland West. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abe Election Resources Center bakutaza ve commission yebona ngezokhetho eZimbabwe Elections Commission amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ukuba ziqinise inhlelo zokufundisa abantu ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota ukuze ilizwe libe labantu abaningi abavotayo. Esathula impumela yenhlolisiso abayenzileyo unkosikazi Sandra Musakasa isiphathamandla se-ERC utshele intatheli zindaba ukuba ekuxoxeni lozulu lapho beqhuba umsebenzi walelu phenyo kuvele ukuba uZulu weZimbabwe usekhathele ngezombusazwe okuyinto edanisa inhlanganiso zamalungelo oluntu ngoba ukuvota kulilungelo likaZulu.
Abantu abarejistayo abalutshwane kakhulu kwezinye indawo kulabantu abayisakuthola ukuthi kulama-zero registrants and then endaweni ezikanjengabo Shebhuti Labosanyathi sathola ukuthi ngokulabantu abayi-10 ababerejistileyo and then izahamba endaweni zabo Smart North, Smart South laBulawayo abazange bakwanisa ukuthi besinike i-information ukuthi kuwakurejista abantu abangaki but sathola ukuthi kokhona balutshwane.
Ugcizelele esithi abamabandla ezombusazwe kumele benze umsebenzi omkhulu wokufundisa abalandeli ngokuqakatheka kwevoti yabo.
Kufunakala ukuthi ama-civil society organizations ancedisane lezekho ukuthi baphathe umsebenzi wokuthi abantu behambe berejista ukuvota ukuze amanumber abe ngani abangcono. But umsebenzi lowo ungayenza wama-political parties uyabe kuyinto enhle kakhulu.
Unobhala webandla le-MDCT uMnumzana Nixon Nikadzino uthi amabandla ezombusazwe okwamanje akhanya ephatheke kundaba zokulwela izikhundla.
Inkinga esilayo lapha yikuthi abantu kabakwazi ukuthi ihlupho esizibonayo esilazo khathesi ziphuma kule nkinga yenaleyo ukuthi abantu kabafuna ukuyavota or kabafuna ukurejista. So bona ma bekwazi ukuthi vele bona abantu abasihlukumezayo njengebandla le-ZANU PF khathesi vele baletagete e-5 million ama-registered voters. Abanye amabandla njenge-MDC lamanye amabandla aku-opposition bazihlalele kabakhulumile lokho akula even i-civic education ekhuluma ngenjongo eyokuthi abantu berejista ukuthi bezevota.
Umsekeli ommeli womsebenzi yabatsha kuZANU PF uMnumzana Mabutho Moyo uthi bona benza konke okusemandleni abo ukukhuthaza uZulu ukuba abhalise ukuvota.
Themba abantu labo bakhangele nje okwenzakala elizweni bayabona vele ukuthi opposition akulanto engabenzela yona ngoba siyakhangela emadolobheni athethi lohlupho lwamanzi. So kulithuba elihle leli kuma-by-elections ukuthi abantu abatsha kumele beqoqane berejista ukuvota bevotele amakhansili eZANU PF ngoba iZANU PF nguye phela uhulumende. Uhulumende nguye ozasenzela amadolobhu ethu ahlanzeke lamanzi esiwathole.
Uphenyo lolu luveze njalo ukuba abamabandla bakhuthalela ukukhuthaza abantu ukubhalisa ukuvota ngomnyaka wokhetho hashi ngezinye izikhathi. Luveze njalo ukuba amacebo wonke anikezwa bekhomishini ebona ngezokhetho elizweni ezek ukuba balungisise amaphutha enzakala kukhetho luka-2018 nalamhla lokhu akalungisiswa. Kodwa umqondisi weZimbabwe Electoral Commission uMnumzana uThulile Sulayigwane uthi okwamanje imithetho ephathelane lokhetho ithi umuntu wonke kumele aye emahofisini abo ukuyabhalisa ukuthola ilungelo lokuvota njengoba kulezinye izibopho zokuthi bathole isiqiniseko sokuthi ngempela lowo muntu uyisizalwane seZimbabwe njalo ulelungelo lokuvota okunjengokuthathwa umfanekiso ofakwa kugwalo lokupha umuntu ilungelo lokuvota i-voting confirmation card ama-fingerprints lokunye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
ELeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba lamhlanje ekunanzeni ilanga lokuthuthukisa impilo yabesifazane emaphandleni ele International Rural Women's Day. Njalo inhlanganiso ezinengi zikhuthaze ukuthi inhlelo zabesifazane zengezelelwe ngesikhathi umhlaba ulwisana legcikwane le-coronavirus. Unkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi bananze njani leli langa izolo.
Thina njenge-orders nama-members ethu ilanga leli silinanze izolo mhlaka-14. Why silenze izolo? Sinanzelele ukuthi isikhathi esinengomama emakhaya ilanga labo lokuphumula bengayi emasimini njengoba izulu likhizile kungolwesithathu. Sase sisithi-ke izolo ngolwesithathu salinanza leli ilanga. Into nje elisiphambanisa ngumkhuhlane wona lo we-COVID-19 ukuthi abantu akumelanga sibuthane sebaningi. Kungakho sasesisenza ukuthi ama-group ngayinye ngayinye ayithumele omama 1 or 2 per group ukuthi what is represent i-group yabo ukwenza ukuthi singabi baningi kakhulu. So satshona sikhona-ke izolo saselekta indawo yethu ethena sikhona babuya bebukisa izinto zabo abazenzayo bethengisa futhi usually nge-Rural Women's Day esikwenzayo siqala zamamati sihlabele singahlabela sibe sesithengiselana njengabomama sishodwa izinto zethu. Ngonyaka besinga-invayithanga abanye abantu from afar from Bulawayo kumbe from amanye izindawo besingomama nje ama-members e-Woodlands 2015 khona phayana. Kakancane
lo lifezile yini injongo ebeliyikhangelele?
Injongo yethu sifezile. Abantu ababuya ngokuningi thina sijayele ukuthi nxa sile mdlalo yethu o-Rural Women's Day wona laba ufice nxa sifikile kubo 400 sihambe to 400 kodwa ngenxa yokuthi besithe thina abantu bangabuyi ngokuningi akubuye kuphela ama-group representatives aba-representa ama-group njalo sase akube nabantu abasuka abanye bazasibonela kubo-WhatsApp basibonele kubo-Facebook. Hhayi njengoba siyifezile ngoba omama babuyile babuya nemithungo yabo babuya la lezidaza ababaphumala zezingadini. Of course abanye bebesithi kusehlisele i-standard ngoba thina sijayela ngwenza imbuthano yabantu aba-50 and above sijayele imbuthano enikhulu. So nxa sesibalutshana sesishona nganasishezanga kodwa thina injongo yemfundiso yethu yokukhuthaza omama ukuthi besemakhaya labo baqakathekile.
Lo-ke ngunkosikazi Juliet Ngiwane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women's Development Association Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela umonakalo sidalwe yi-coronavirus eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Lelanga lokunanza ukuqakatheka kwabesifazane bemaphandleni ele International Rural Women's Day. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Sokulabantu bendlula izigidi ezilichumi 16 million asebevote ezabelweni ezijeneyo kule Melika loba ukhetho luza kwenziwa mhla ka 3 ngoMpalakazi. Ezinye izabelo zivumela abantu ukuthi bavote kusuku lokhetho lungakafiki. Inhlanganiso ekhangela ezokhetho izimele yodwa i-United States Election Project ithi kukhangelwe ukuthi lizakhuphuka inani leli kusukana ezilandelayo. Abachitha umlilo lokhu bezama ukuchitha umlilo ovutha okwesabekayo endaweni yelenyoni, impankwa, inyoka lezinye izinanakazana ezigcinwe okusemthethweni kuMount Kilimanjaro. Umlilo lo ulensuku ezinhlanu uthisa indawo le evikelwe nguhulumende ebizwa ngokuthi yi-Wildlife Conservancy. Ababona ngezomvikela kwele Melika bathi kuyenzakala ukuthi kungaba lodlakela nxa impumelo yokhetho lweMelika oluzayo ingaphuza ukwethulwa. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala elizweni luthi lusezama ngamandla wonke ukuthi lunqabele udlakela. Luthi kukhanya kulabanye abantu abafuna ukungena emahofisini okuvotela ngenkani kusanda kwenziwa ukhetho lolu okulungelana khona umongameli Donald Trump okubandla lama-Republicans lomnumzana Joe Biden okubandla lama-Democrats.
Umthetho owafakwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, statutory instrument. UChiwenga ongumphathintambo wezempilakahle njalo ukuthi ukhetho lwama-by-elections lungasenziwa ekupheleni komnyaka usuthiwe wephula isisekelo sombuso yikomiti yedalele parliamente ebona ngezemithetho. Akukacaci ukuthi uChiwenga uzahamba na emthethwandaba ephikisa lesi sinqumo sokhetho olumele lwenziwe kuzigaba ezimbalwa zelizwe lapho okwaxotshwa khona amalunga edalele parliamente. Lama kansila awe bandla le MDC Alliance. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Angliston Sibanda endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Kungabe kuyizizathu ezimbili. Ngibona ngani ukhetho vele ukuthi lungenziwa injongo yokuthi kudilizwe abathukisayo ngoba okunye lokho about i-health vele abantu batshona bebuthene lona ibandla elibusayo belinama-primary elections babonile bedinisane ekhwekhwe babonile indawo ezithethene bahlezi behlangene besiba lemhlangano. So ngibona ngazathi kungabe either kabana to fund i-election kumbeni bazibona endaweni lapho kurikholwe khona abantu bengalathuba lokuwina. Ngibona ngalathi izizathu zona ezingabe zenza ukuthini beludlulisele phansi.
Wena ke mnumzana Sibanda, wena ubona njani udaba lolu? Uyavumelana na lo mnumzana Fuzwayo? Kuzwakala mnumzana Fuzwayo, wena uyavumelana yini lo Sibanda uthi yena hayi lokho kokuthi ibandla leZANU PF lingaba lisesaba akungeke kwaba liqiniso ngoba i-opposition ingamaqephuqephu kayizwakali ukuthi nga
iZANU PF vele kayidingi a strong opposition. iZANU PF ngomumo welizwe le-economy ungakhangela indawo eziningi lapho okurikholwe abantu khona. Okungayangisa kakhulu yikuthi i-opposition idabukene kanjalo iZANU amathuba okuwina malutshwane kakhulu. Soka ngicangivumelani nayo Sibanda, ngibona ngazathi iZANU naye yakwazi ukuthi yakhe ungathi akube ne-by election koBulawayo amathubayo okuthi iwawine ama-by elections ona lawa malutshwane kakhulu. Ungathi akube lama-by elections esozibele amathuba okuthi iwawine malutshwane kakhulu. So kungaba yinto engayangisa kakhulu kubana iZANU ngemva kwemizamo emikhulu eyenzileyo yokuthi yokurikola abantu ephalamenti iphinde iyeziwa.
Nanti udaba Sibanda.
Hayi Fuzwayo, iZANU PF kathesi ivelele more than 2/3 majority eParliament. Even isingawinanga lawo ma-by election, iZANU yakhona isitonga njengoba vele kwakho isitonga noma siyathanda noma sithandi. Iyakho isitonga kunjalo. Ayidingi kuwawina lawo ma-by election Fuzwayo. iZANU PF has a 2/3 majority to do what they want in Parliament and
Fuzwayo, nanti udaba uyaluza.
angimuzwa kahle kodwa enye ngakuziziyo ngoba uSibanda akakwazi ukuthi izano iyafisa ukuthi control ama-local authorities kuma-urban areas kumbeni ibe labo-councila kuma-urban areas ukuze ibe visible. Kubuhlungu ebandleni lezano ukuthi kuthiwe kwangona they have the ruling party but they don't control ama-urban areas where i-economy is run. So ngibona ngazathi izano kuyo iyafisa ukuthi kuthiwe ikhona endaweni zonke iyavotelwa emadorobheni iyavotelwa emaphandleni because izano wonke umuntu oyazi iyakwazi vele yahlala iyiparti efisa i-one party state. So izano iyazifuna ukuthini iwine not ibe the two-thirds majority but ibe the overwhelming majority ukuthi vele ingabi ibe the opposition. So izano kuyo ukuthi kuthiwe kwankona kobulawayo isigabo councilor abangaba ngonayini kungabe kuyinto enhle kakhulu into eyifisayo ukuthi kuthiwe sozibenzi silabo councilor silabo MP nakobulawayo yinto eyifisayo ukuthi ivotele ingakhanyi njengebandla lemaphandleni. So mbona ngazathi yikho phela isebenze kakhulu ukuthi irikhole abantu ibarikholele ukuthi ifuna ukuthi ibe khona emadorobheni.
Nanto udaba Sibanda uyavumelana yini laye ubaba ufuza umnumzana Angliston Sibanda ngolwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo. Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Kulabanye abathi bakhathazwa ngokwenziwa ngumthethwandaba elizweni okhangelelwe ukuthi uzaphatha udaba lwama-by-elections osoluphanyekwe e-High Court zinhlanganiso ezimbili labantu abayisithupha abathi kwakungamelanga umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga amise ukhetho lolu ekhala ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ake sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa lolu daba labalandela ezombusazwe bezimele unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe labo mnumzana Busani Mbuso Ntini lomqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. UmaBhebhe usungula lingxoxo.
Befuna bengafuni azaqhubeka ama by elections lawa, so lapha kahle kahle bona bazisuphelani. Into mina mboni ngathi kumele bayenze kudinga isombuluko ukuthi le problem esibhekane layo njengelizwe singayilungisa kanjani. Kodwa lokhu okwamakhosi eZimbabwe by now wonke umuntu uyazi ukuthi amakhosi captured, so angiyiboni mina into sokuyikuphongwenza nje ngathi sebephongwenzela ukuthi kuthiwe yebo kulabantu abahambisileyo into ethile emthethandaba but bengayexpect ukuthi bengakhangelelanga ukuthi izosiza in any way.
Wena ubona ngani kuyaphumani ngolapho maphepha?
Akunanto ezophuma vele lapho. Akunanto ezophuma, ngivumelana lo moyo njengoba esitsho nje ukuthi kwayena uchamisa laye uthinteka kwelinye iside leZanu PF. Umakhuphe laye uthinteka kwelinye iside leZanu PF. So into zakhona nje, hayi into ye-MDC isiphithiphithi kakhulu baba uDube. Hayi ungayilandela nje into yakhona ichayisa ngekhanda. Awungeke wazi ukuthi okuyikho yikuphi.
Ye, baba uthini uyezwa lapho mama uyakhuluma. Wena ukubona nje
kwesinye isikhathi ivoti uyayithatha labo enemy yakho
wesikhathi vele bathi i-enemy of your enemy is your friend. So I think kumele sibe ne-maturity ku-politics ukuthi wesikhathi sikhangele izinto ngelihlo elihlukeneyo. Yebo, kungenzalo ingxenye ngaphandle umgabe kumbe umkakhe bapha i-MDCIS izimali. Kodwa uma sikhangela ilokhu zenini, the report that was issued izolo nje kayitshengiseli ukuthi khona khona kule mali eningi eyavela kwezinye indawo, ngoba wakhangela out of the 6 billion abakhuluma 6.5 abakhulume ngayo, more than 6.2 million yavela directly from i-government, then okunye ngama-membership lokuthize lokuthize. So nxa ukuthi u-RGM wabaphi imali, kwakuyimadlanyana encane kakhulu. Mina as an auditor for over 15 years, ngiyakwazi ukuthi i-audit report lohlonzi njalo ikhangele yonke into. Ungabona i-auditor ikupha i-report ephiwe i-MDC Alliance, yi-indication ukuthi hayi into yonke ikahle emabhukini abo. So kwesisikhathi I think kumele sikhangele izinto si-provide i-evidence. So ayikho engakutsho kwawo manje.
Ye, babu Moyo, kuyini ongakwenza lingabambani lamanye amabandla nxa ukuthi sokubuya khonokho ezokhetho plus lokuthi libhotula ngabanye abantu?
Ya, ubaba Untini uthi uGabe wakhangela uMakhube, wakhangela uMjuru, wathola ukuthi hayi abasoma better candidates kuye, ngcono asupporte uChamisa ngoba wayesehlukuluseki zalo. I mean, yesiyezalo. UMgabe of all the people nguye oyena ngo 2018 usehlukuluze izano. While this we know ukuthi indlisi of Zimbabwe since 1980 to date, uMgabe ungiyade ehlukuluza izathu ebulala abantu ngegugurawundi.
Lapho ke sizwe uMnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party labalandela ezombusazwe bezimele, uMnumzana Busani Mbuso Ntini loNkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe bexoxa loGibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni oluphuma enkundleni yeFacebook kupheji leVOA Ndebele. Kwezemidlalo, abehlanganiso yomdlalo kakhilikithi elizweni eZimbabwe Cricket sebesungule imincintiswano eyezigaba ezadlalwa ngamaqembu abesifazane kusukisela lonyaka. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukusungulwa komncintiswano yamaqembu abesifazane yohlobo le-One Day kanye le-2020 kulandela ukubunjwa kwenziwe umncintiswano we-National Premier League wona odlalwa kulezi nsuku ngamaqembu abesilisa amele izigaba ezitshiyeneyo zelizwe leZimbabwe. Ikhuluma lentatheli zindaba ngemva komkhosi wokusungula imncintiswano le, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Cricket uThawengwa Mkhuhlani uthe isehlakalo sanamhlanje sitshengisa ukukhula komdlalo kakhilikithi elizweni.
Ukwenelisa ukusungula imincintiswano emibili eyabesifazane kusipha ithuba lokukhulisa umdlalo kakhilikithi, kuza kupha ithuba amantombazana alesifiso esokudlala lendlu. Sokuza kuba lula ukuba singene ezikolo sibumbe amaqembu, ngoba khathesi balutshwana abesifazana abadlala lo mdlalo.
Imidlalo yosuku lwesine umncintiswano wamaqembu abesilisa we-National Premier League idlalwe ngokulandelayo. Iqembu le-Great Zimbabwe Patriots linqobele i-Easterns nge-37 runs. Iqembu le-Great Zimbabwe Patriots libele 105 for the loss of 10 kuma-overs angu-33, kwathi ele Easterns seliphendula lenelise 68 for 10 kuma-overs angu-21. Ngokwakuqala ukuba leli qembu ele-Great Zimbabwe Patriots linqobe selokhu kusungulwe imidlalo. Lo mdlalo uphutshelwe enkundleni ye-Mutare Sports Club. Emdlalweni uphutshelwe enkundleni ye-Old Hararians, iqembu le-Mid West litshaye le-Harare Kings nge-5 wickets. Iqembu le-Harare Kings liqale ukutshaya ibhola lathola 167 for 10 kuma-overs angu-40, kwathi ele-Mid West seliphendula lenelise 168 for 5 kuma-overs angu-35.3. Ngasekhwekhwe Sports Club, iqembu le-Queens linqobe le-Gladiators nge-7 wickets. Iqembu le-Gladiators lenelise 137 for 10 kuma-overs angu-37.3, kwathi ele-Queens seliphendula lathola 138 for 3 kuma-overs angu-26.4. Kube lempumelo efanayo lase-Takashinga Sports Club, lapho iqembu le-Takashinga elinqobe khona ele-Rainbow Sharks ngama-wickets ayisikhombisa. Iqembu le-Sharks lithole 107 for 10 kuma-overs angu-40, kwathi seliphendula ele-Takashinga lithole 111 for 3 kuma-overs angu-40. ngu 13.2 ngimele Studio 7 ngobulawayo ngu Joseph Njanjini.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave.
Sengakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yokumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center luveza ukuba kunabantu abalutshwana kakhulu ababhalise ukuvota ngomnyaka ka-2019. Selugqiba ke lapha uhlelo lolamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.